Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo kubvumbi 23 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vemapepa vane nyaya dzavane vachida kuti dzibude. Hazvisizvo zvazvakaita. Isusu tiri kutaura nyaya yekuti vanhu kana vakasarudza munhu wavasarudza, wavane vasarudza ndiye anotsvigirwa nevanhu. Not necessarily name that.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoramba mashoko ekuti sangano ravo rino urongwa hwekutsigira amaya Grace Mugabe. Sangano revarairidzire Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harione chiri muhwaro hwedzidzo utsva kana kuti new curriculum chekuti chingatsigirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muchikamu chedu chechitendero nasi tichakupai hurukuru yatakaita na Pastor Trevor Chimani vekereke ye The Redeemed Christian Church of God Zimbabwe.
The Redeemed Christian Church of God ikereke yakatangwa mugore ra 1962 kuNigeria nevanonziwo Reverend Asindayome kunyange zvavo kunyange vakashaya muZimbabwe pari zvino masangano ari muguta reHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia varamba mashoko ekuti sangano ravo rine urongwa hwekutsigira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kana vakada kutora chigaro chemumiriri weHarare South. Izvo zvinotevera mashoko akabuda mubepa nhau reNewsday ekuti mutungamiri wechikwata chavakarwa hondo ichi vaChristopher Mutsvangwa vakati nhengo dzavo dzinogona kubatsira amai Mugabe kutora chigaro ichi icho china vaShadrack Mashayamombe veZANU PF. Asi vamahiya vanoti kusvika chikwata chinonzi chiri kutsigira amai Mugabe cheG40 chaparadzwa muZANU PF havaoni vachishanda navo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vanhu vemapepa vane nyaya dzavane vachida kuti dzibude. Hazvisizvo zvazvakaita. Isusu tiri kutaura nyaya yekuti vanhu kana vakasarudza munhu wavasarudza, wavane vasarudza ndiye anotsvigirwa nevanhu. Not necessarily name that. Zvimwe zvinogona kutadza kutaurika ndezvekuti isusu tiri kuda kurega vachikangana ikoko nokukakazhana. Isu takatarisa tione kuti ari kuriga mwende upi zvinotiitira nyore kuzopedzisa.
Ko imiwo vakarwa hondo yerusununguko hapanawo here dzimwe nhengo dzenyu dzinodawo kupinda muzvigaro izvozvo pane kuti mumirire kuzotsigira vamwe vanenge vasarudzwa?
Yanga iri nyaya yedu yekuti isusu handisu tinofanira kutanga kutsvaga zvinzvimbo asi ruzhinji rwevanhu. Tanga tisinganyanyi kuda isusu pachedu asi tanga tichida kunyanya kunzwa vanhu kazhinji kuti ruzhinji rwevanhu rwati chii nokuti gwara redu rine chekuita neruzhinji rwevanhu. Asi inini ndinoziva kuti nyaya yekuti vari kuda constitutions iyoyo haisi yakataurwa zvekuti ndozvazvatove asi kufungidzira kwevanhu kwavanoda ikoko.
Saka chakabuda chiri chokwadi kuti mai Mugabe vari kuda constituency iyoyo. Imiwo sesangano revakarwa hondo makazvipira here kushanda navo muchivatsvagira rutsigiro?
Kwete kuvatsvagira kuini ndogotsvagira mumwe rutsigiro indichitofanira kutodawo rumwe rutsigiro rwokuti ndiwatsvagawo rutsigiro ndirwuwane. Hatisi vekutsvagira vanhu rutsigiro isusu. Vanhu vanozvitsvagira rutsigiro ivo pachavo nezvavanoita.
Asi imi munovatsigira here kana kuindoza?
No, isusu pachedu, as long as G40 iri menyu, zverudzi irworwo, hatitsigiri zvinhu zvinenge zvisina gwararo ruzhinji rwevanhu. Nekuti kubva pakatanga kupinda Jonathan Moyo mupolitics vachiita G40 yavo, hapana kuzowanikwa zororo pana ani nani anoita nyaya dzezvematongerwo enyika. Chatoda kutanga kuona ndechekuti G40 hapachina, then toziva kuti vanhu vasununguka kuita zvinhu zvavanoda. Kana G40 iri menyu, nesuwo hatirari.
Tiri kuona zvino muZANU PF muri kukanga zhana pamusoro penyaya yavakasukuwere. Vamwe vari kuti ngavadzingwe mubato, vamwe vari kuti ngavabviswe pachigaro chekuve tete wemusangano kana political komiza. Imiwo sesangano revakarwa hondo muri kuona sei zvakaitika izvi?
Handiti inini munozviziva uya on record. Vanhu kutoti zvaakuitika izvika zvinoratidza the effectiveness yekambeni yedu yekujekesa kwedu kwatatichiita nyaya dzezvematongerwo enyika. Kuti kasukuwera haakwani kuva chemusangano kana kuti political commissar, haana macredentials acho, haafaniri. Saka vanhu ngavarege kuita sevari kushamiswa, nokuti ndisaka varatidza kuti haakwanisi. Saka hatikwanisi kuti kana vaakuti havakwanisi isu toti anokwanisa. Aiwa, kasukurere akanonoka kuenda haifanira kunge anga aripo kubvira pekutanga, nokuti kasukurere ndiye akanga aripo kubva pakutanga penyaya yaimbonzi gamatoks iya. Saka tinozviziva zvese izvozvo, uye tinozviziva zvanga zviri matiri kuti anga agara ari iye ndiye ari kuda kuti anga achitonga nyika. Takazvitaura izvo kuti vari kubatsirana naJonathan kuita izvozvo.
Asi remangwana remusangano weZANU PF munoona rakamira papi tichiona kukanga zhana ikoko?
Kana kukanga zhana kuri kuitika ikoko kukabvisa maG40 ese, zvingabatsira bata iroro, bati zvikasabvisa kuparara.
Vanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harioni chiri muhwaro hwedzidzo utsva kana kuti new curriculum yava kushandiswa muzvikoro chekuti chingatsigirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takawafira Joe vanoti hurumende yakaita zano ndoga pakuumba hwaro uhu isina kubvunzawo kana kunzwawo pfungwa dzemamwe mapoka kuti aisewo pfungwa dzavo imomo. Nemuvhuro pamabiko ekusvitsa makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere akaitirwa vana vechidiki, vaMugabe vanonzi vakati vanotsigira hwaro hwedzidzo uhu uhwo hwave kutoshandiswa muzvikoro kunyange hazvo paine kunyunyuta kubva kumapoka akawanda. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Mashoko omukuru akura kuti anombonzwa kuti new curriculum, vazhinji vacho havazi kuti chiri kuitika chii. Nokuti handioni new curriculum ichikwanisa kuti itsigirike mukuru wenyika. Kuda vangatsigira zvimwe but kuti titsigire yese panotinetsewo. Plus even isisu hatisi against curriculum but tiri against approach iri kutorwa. Kuti panofanira kunge paita maconsultation amastakeholders particularly maimplementers, maticha, maindustry nevakuru vakuru vezvedzidzo vanoziva kuti dzidzo inofamba sei, kwete kungoti munhu wese wongoti karikulamu yakanaka. Asi kana vaMugabe vachitsigira havo tingazoona sokuti ndosaka karikulamu ichistresa vana physical education nana mass display because kufonyora pfungwa dzavana vezvikoro.
Tinonzwawo kuti hurumende yave neurongwa hwekuti papinzwe basa varayiridzi vatsva vangadarika zviuru zvitatu kuti vange vachifambira pamwe nenyu karikulamu. Imi munotiwo?
Zvinozviziva kuti ndizvo. Tine mavakansi more than 20,000. Ministry tonzwa kuti inoda kuti ipidze 7,000. But chatinoka handa nacho ndechekuti pane varipo even maticha zviri kunetsa kuti tine varayiridzi vangani. Mamwe mazuva anonzwa ministry kuti tine 120, mumwe muchinonzwa kuti tine 130, mumwe muchiti 135. Munotori nemaghost teachers anotori imwemo. Kaisiri kuti 7,000 yavada kuimploya ichoma. Asi ngatitangei tabvisa maghost teachers. Tabvisa maghost teachers toimploya varayiridzi vakadzidzira basa chairo chairo, kwete kuti tiwe namarit militias muzvikoro.
Ko nyayawo yangotekeshera iva zhou yekuti vanhu vanenge vaakukwanisa kubhadhara zvikoro vachishandisa zvipfuwo, imiwo sesangano munoti?
ikondo kupenga maskati taiko nekurota maskati tandora unditaure ndezo kuti isi hatifungi kuti inyaya yomboteresera kuti tobhadhara nembudzi nemadhongi ne inyaya yokuti vanhu chaiyo chaiyo vanoda kuti nyika ibudirire vangafera vachitaura zvakadaro tinoratidza kuti divergen
mutungamiri weptuz vatakawafira zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinonzi rakawirirana navanamuzvina bhizimusi nevezvitoro kuti vaise mari dzavanenge vawana pazuva kumabhanga mukati memaawa makumi maviri nemana kana kuti zuva rimwe chete. Zvinonzi nebhanga guru iri vakawirirana nevezvitoro ava kuti vangopewo zvakare madhora makumi maviri chete kumunhu anenge atenga zvinhu achida kuzodzoserwa mari kana cashback. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti iri danho rakanaka chose sezvo richiita kuti vaya vanochengetera mari mumagaba mudzimba dzavo vaise mari muupfumi hwenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nati takanaka zvikuru sei kune vaya vanoita zvekuita hodhin yeke sazvinoita kuti mari inge ichikwanisa kutenderera muekonomi kuri kuti vakakwanisa kuteedza zvakanaka. Ichinhu chakanaka ichocho kuti mari inge ichikwanisa kutenderera, asi chavanofanira kunge vachiita zvereserve bank kudzidzisawo vanhu nezvekukwanisa kushanda zvakanaka sezvinhu zvakaita samakadhi, uye nekutiwo zvinhu zvakaitawo samavhisa kadhi nekutorwa kwemari kaviri kaviri makadhi zvinge zvichiterera. Saka mabhenki anofanira kunge achikwanisawo kuti masystems avo anga achiimprova kuitira kuti vanhu vange vane vimbo nekushandisawo zvinhu zvakaita samakadhi vasada kuti vange vane kesi.
Asi iyo Reserve Bank ine nzira here dzainokwanisa kuzoona kuti vanhu vari kuteera mutemo uyu?
Inazo nekuti vanhu ava vachinzi vatona zvikuru sei vane mazisa inokwanisa kuteerera kumaakaunti avo kuona kuti vari kukwinza mari dzakaita sei muakaunti pangava pazuva pangava pazuva. Saka vanazo nzira dzekuti kana vakada kudzishandisa vanokwanisa kutoteerera vachitoona kuti here pane tevedzo kwemutemo kwei.
Haisiyo mimwe mitemo here inonzi inotyisidzira vamwe kupinda munyika vachitanga mabhizimusi inenge yafanana naiyoyi vakuchera?
Handione uri mutemo unotyisidzira vamabhizimusi. Mutemo chaiwo chaiwo uri kunetsa ndevekuti kuvhurwa kwebhizimisi rachona ndoo kunenge kuri kutonetsa kuti uzoredzisa kambani yako izotanga kushanda. Izvi zvekusomiswa kwemari kuisa mari mubhasadho zvinganetsa munhu angada kuuya kuzoita interest munyika munomu kana kuri kuti mari dzazo dziri kusamiswa zvakanaka.
Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare nestudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 919 am pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Makomborero aruzivishe vanova munyori mukuru wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma Makomborero.
Tinotenda kuvawo pachirongwa chenjena.
Mukoma Makomborero, tirikunzwa kuti sesangano revadzidzi makanyora imi tsamba kugurukota rinoona nezvidzidzo yepamusoro uye kudare reparamende muchitaura nezvenyaya yedzidzo kuti vana vangakwanise sei kuti vange vachidzidza zviri nyore. Mungajekese kuti zvii chaizvo zvamuri kurudzira kuti zviitwe?
Takatendera kumakoreji kutaura nemastudent, saka takabvatauya nezvinhu zvavaiti. Aiwa fizi tinoda kuti zvitange vadzidzisiwe, pane zvimwe zvatiri kubhadharisiwa zvisina zvazviri ku zvisina basa kana kuti mari yachona zvainoshandisiwa havasi kuona tsarukano yazvo. Zvakaita sechekutanga zvinhu zvakaita seattachment fees ndazvekuti vana vechikoro vanoita rimwe gore kana vaviri avanoenda kumakambani kuti vanoshanda vanodzidza zvemaoko mapractical lessons. So nguva iyoyo vanenge vasiri pachikoro kwa kure roska makure mai asi wanonzo padare fees zakafana nedzimunhu ari kwatina ma lectures achanza ma facilities ese pachikoro saka fees yaita sei vakati zvikuti inofangwa kuti dzikisiwe kana kuti isato bhadharwa zvitsotse sezvo isina zvainenge ichishanda kwegore rese vana vechikoro vanga vasiri pachikoro kwegore rese
inenge iri mari iyo yamunobhadhariswa
zvoenderana nechikoro kuinvest of Zimbabwe inenge iri $800 pasimesta saka pagore zvoreva kuti $1,600
zvii zvimwewo zvamuri kugunun'una nazvo
zvimwe zvatiri kugunun'una nazvo zvinhu mamwe malevis avanochaja akaita semedical aid yekuti ine ndagara ndine medical aid plan yekumba kwedu asi munonzi ndinomanikidzwa kundibhadhare imwe pano pachikoro ende mamedical aid achina tobhadhara hatipana patombomashandisa sezvo tagara tine mamwe edu uye pane mamwe futi mafaini akaita samanet registration yekuti ndashayiwa mari yekuti ndikasire kuregista pandoziva kuti ndazowana mari ndinongana ndibhadhare $50 yefaini yekuti ndanonoka kuregista asi ndichakaita ndanonoka kuregista yanga ri nyaya yekuti ndandashayiwa mari pekutanga zvimwe zvatiri kudimandawo zvatakanyorerawo kuministry nekuparliament inyaya yekuti panofanwa kunge pane maeconomic climate sensitive payment plan yekuti ndikanzi kufanga kubhadhara $800 fees handifanirwi kuva ndichisungirwa kuti ndiibhadhare yese pamusi watinovhura vanofanga kuisawo zvidanho zvokuti pamwe sezvo simesa ine mwedzi 4 ndofanirwa kubhadharawo pamwe $200 pamwedzi $200 pamwedzi then nyaya yatakakumbira yanga iri yekuti paitwe consultation yema stakeholders ese paya panogarwa mumakomiti ekukwidza fees kuti panofanirwa kuconsulta pane nguva mastudents nevabereki kuti paanokwidza fees ive inokwidzwa zvine zvikonzero pane kuti vanongomuka chingoti every semester mutemo wekuti vakwidze fees kune vana vazhinji kwazvo vane njero vane pfungwa dzakaronza asi vari kutadza kuatenda chikoro vanoda kuti mafees ari kudhura endi asi constitution section 75 inoti mwana wese anofanirwa kuwana access to education asi kuda kumafees ari kudhurawa vana vazhinji kubva 2011 42,000 mastudents vakaafectwa kudza kwavo either through kudifeya through dropping out of school through kutodzingwa kuti nohamuna kubhadhara fees hamupinzi kudzidza panapa tiri kuti mekare kubva changwana independent nguva ivhen yemabhunu kwaiwanikwa free education vadzidzi vaiwanawo magrant even maministers government ministers chino mavice chancellors nemaprincipals nemalecture yedu nevamwewo vari kumakambani vasiri mugovernment vari kumuprivate sector vakatombobhenefitawo from kudzidza mahara muno munyika yezimbabwe vachiwanawo magrant chaita tawana izvi inyaya yekuti hurumende yainzwisisa kuti vadzidzi havana zvavanazvo havana mamins of production havana kwokuwana mari
saka gurukota rezvedzidzo vamoyo neparamende pane ati apindura here patsamba dzamakavapa
iko zvino hapana ati apindura nekuti takaendisa day before zoro reeaster iri saka kuda pamwe vatiri kuona magwaro acho asi isusu tichange tichiitawo makambeini ekuti kana vasati vazviona isusu tichange tichiratidzirawo nguva nenguva mumakoreji nemayunivhesitis ese takatogadzirira kuti titodhimanda zvinhu izvi tiwane dzidzo pasai kwemwana wechikoro anonzi iwa udzidzi nekuti kumba kwenyu kunotambura aa
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma makomborero nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda zvikuru
manga makateerera kubva kumunyori mukuru wesangano rezinasu vamakomborero haruzivishe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama vadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiyai mina Jonga Kandemiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuro yatakaita napastor Trevor Chimani vekereke yethe Redeemed Christian Church of God Zimbabwe.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
makadiwa terere zita rangu ndinoitwa Pastor Trevor Chimani ndinoshanda ndiri kuRedeemed Christian Church of God inova chechi iri munyika zhinji dzepasi rino asi ndichibata ndiri muzimbabwe muHarare Within the Christian Church of God, ikereke yakatangwa mugore ra 1962 kuNigeria nevanonzi ivo Reverend Asindayone kunyange zvavo kunyange vakashaya. MuZimbabwe pari zvino tino masangano ari muguta reHarare kunyange mukufamba kwenguva ichazenge ichikudza kunyange masangano ayo munzvimbo dzose akatekeshera muZimbabwe.
Pastor Chimani, vazhinji vanotarisa kumakereke munguva dzekuoma kwezvinhu, tichitarisawo kuti muZimbabwe zvinhu zvakaoma pari zvino. Zvii zviri kuitwawo nekereke yenyu kubatsira ivo vari kutambura iva?
Kereke iri kupfuurira mberi kunyange ichimira panzvimbo yayo yekuva simba kuruzhinji kunyange rwenyika, simba kunyange mutariro, simba kunyange mukupfuurira mberi takamirira pane zvakanaka zvakavimbiswa naMwari kuti zvinge zvichiitika. Tinoshanda kunyange nemasangano akasiyana zvikuru sei munharaunda dzatinoshanda tichishumira kunyange tiri madziri. Pari zvino tine nzvimbo inochengetwa kunge vana vanoshaya yatinobatsira pano neapo, zvingava zvekupfeka kunge nezvekudya zvatinenge taona kubva muruzhinji rwevanhu vatinoshanda navo. Tinounganidza zvatinounganidza, mushure mekudaro toenda kunge tonoko kunge zvakare nevakwegura kunenge zvikuru sei vanenge vachibva kunge mukereke kunge vatinobatsira kunge nezvekudya kunge nezvekupfeka vatinge takwanisa kuunganidza panguva kunenge chero ipi zvayo.
Totarisawo kuti tiri kubva muzororo reEaster. Zvii zvamakabatawo munguva iyoyo?
Panguva yeEaster kunenge yakanaka yekuti vanhu varangarire kuti kune kunobviwa kunenge nekunoendwa. Easter inguva yekucherechedza basa rakaitwa kunge naJesu kusunungura vanhu kubva paupenyu hwakatarirwa kunenge kuparara vachiomba kunge kuupenyu kunyange hune upenyu kunenge nokusingaperi. Saka itangawa nguva yekuti vanhu ngavarangarire, vanhu ngavazive kunge kwavanobva kutiwo zvakare rive kunyange mira rekuona kuti vasvika here kana kuti vava here panzvimbo yavanofanirwa kuva iri nekuda kuchikonzero chebasa rakaitirwa neshedu Jesu Kristu.
Nhasi mharidzo ipi yamungapawo kuvana veZimbabwe kana vose vakateerera pane ino nguva?
Ndingada kusiya kunenge mashoko kunge kurudziro zvikuru sei panguva yakadai ruzhinji kana zvana veZimbabwe takasiyasana nezvinhu zvizhinji zvakatikomberedza. Izvi rangatea kusiya ishoko rinobva kubhuku ravaHebheru chapter 11:1. Ndikada kuverenga nekukasika vhesi iyoyo yechirungu inotaura ichiti, now faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Faith comprehends expect what cannot be experienced by physical sense. Tinobva bhaibheri reAmplified Version. Nyaya yandakataura nayo inyaya yekutenda kunyange muna Mwari. Ndinoziva kuti vazhinji vanova nezvinhu zvavanotenda kunyange mazviro zvikuru sei mukutsvaka punyutso, mukutsvaka tariro, mukutsvaka simba kuita zvimwe zvinhu zvose zvingadai zvichipiwa mukati meupenyu. Asi zvakakosha kuti vanhu titende kunenge muna Mwari, nekuti muna Mwari ndo munobva kunyange ina assurance yekuti tariro yakanaka, ramangwana rakanaka, upenyu hwatinofuwira ndo kwaungakwanisa kunenge kubva. Zvimwe zvinhu zvingapendwa hazvo, vamwe vanhu vangapendwa hazvo, asi pedzezvo vanozotsvaka kunyange rutsigiro, vanozotsvaka kunge simba. Asi kana ari Mwari anomira kunyange ari mbune, kunyange zvakare unomira namashoko ake kuchimakabvisa kunyange nguva dzose. Ndatirangarire zvakare kuti nguva zvinhu nezvimwe zvose zvatingavimba nazvo zvinonotsvakawo kunyange simba kubva kune dzimwe nzvimbo. Asi kana ari Mwari, ndiMwari unozviitira mabasa ake kunyange akamira ari oga. Sezvataurwa neshoko raMwari, tikutenda kuona zvisipo kunyange sezviripo, zvoreva izvo kuti vanhu ramangwana ratiri kuda kuti ringe riripo ngatirionei kunenge riripo kunenge mukutenda. Mwari mukupedzezvo unokwanisa kunenge dzirizadzikisa kunyange richivapo.
Vanenge vachida kuuya kukereke yeRedeemed Christian Church of God Zimbabwe vanokuwana ipapi, Pastor Chimani?
muHarare tine nzvimbo yedu yatinayo yatinonamatira maasezi ose atinoita pakona kakaguvi naspiti kanamba 93 kona kaguvi naspiti muguta reHarare. Tinotanga masevhisi edu ipapo nenguva dza8 museso ndooga woga tichipedza kunyange nenguva dza half past 11 mangwanana kare.
Tinotenda zvikuru Pastor Trevor Chimani vekereke The Redeemed Christian Church of God Zimbabwe vari parunare ne Studio 7 vari muHarare.
Pamba magusin masaba chika neva vengi isu taksin topenza zuwa rose tiri momu jeni chitamba maombo saendi na bedhi aiwa haripo here anodao yemize uripo here unodao ayana haripo here anodao yemize
Kachangoburwa kachinzi kadea dea kubva kuna Dr. Tawanda Benson chikomana chakambotipa kamwe kakanetsa kanonzi uncongarable kadea dea sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoramba mashoko ekuti sangano ravo rine urongwa hwekutsigira amai Grace Mugabe. Sangano revarairidzire Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni chiri muhwaro hwedzidzo hutsva kana kuti new curriculum chingatsigirwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Manzwawo muchikamu chedu chechitendero hurukuro yatakaita naPastor Trevor Chimani vekereke yeThe Redeemed Christian Church of God. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ntungamiri Nkomo.